Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 9, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vokurudzira kubatana munyika pakupemberera zuva revanochengetedza nyika kana kuti Defense Forces Day. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kupindira kwevatungamiri venyika mukushanda kwemauto ndiko kunopa kuti vagume vochikora kodzero dzevanhu. Kenya yopinda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakatarisirwa nevakawanda pasi rose. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika varizve mukuru wemauto vaEmerson Munangagwa nhasi vatungamira mhemberero dzezuva rekucherechedza mauto enyika reDefense Forces Day kuNational Sports Stadium muHarare. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMunangagwa vakurudzira vanhu kuti vanofanira kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dza 2023.
As the 2023 harmonized general elections beckon, I call upon all Zimbabweans to be vigilant and maintain the stable and peaceful environment that is being fostered under the Second Republic. We say no to violence. We say no to disunity. And we say no to division, and we say no unrest in our country.
Apo nyika yatarisanawo nesarudzo dza 2023. Ndiri kukurudzira vana veZimbabwe vose kuti vabatane mukuchengetedza runyararo kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga.
Vanokokwera nhengo dzebato reZANU-PF mudare reparamende vapupura itogarepi vati mauto anofanira kuremekedzwa nebasa guru ravanobata.
Vanhu vanonzi vari muDefense Forces ava ndo vanotipa kusununguka kwedu kuita zvose zvatinoita muupenyu, zvakafanana nokurima kana mabhizinesi kana mufaro yese yatinoita, kana kusununguka kwedu kwose kuita zvose kana kugara padzimba dzedu. Kunge ivava vanonzi veDefense Forces vakatidzivirira. Saka zvakakosha kwatiri kuti timire tichivayeuka nokuvaremekedza nokuvarumbidza.
VaMunangagwa varumbidzawo Major Winnet Zharare vakapiwa mubayiro neUnited Nations nemabasa vakabata kuSouth Sudan.
The deployment officers are doing the nation proud due to their exceptional performance during these missions. It was only recently that Major Winnet Zharare, whom we have conferred a medal today, was also conferred with a commendation medal and
Tinofarawo nebasa riri kubatwa nevatiri kutuma kunochengetedza runyararo. Semuenzaniso, Major Winnet Zharare, ava vatapa menduru nhasi, vakakwanisawo kupuwa mubayiro wepamusoro-soro neUnited Nations zvichitevera basa guru ravakabata kuSouth Sudan.
Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, Muzvare Stavile Dewa, vanoti vanodzivirira nyika vanobata basa guru mukugadzikana kwenyika, asi vakati shungu dzavo ndedzekuona madzimai achiwana mikana mune zvematongerwo enyika.
Tinorangarira madzimai vasikana vakasiya dzimba dzavo vachisiya mhuri dzavo vachienda kuhondo kunorwira kodzero dzizere neindependence. Pane zvimwe zvinhu zvakarwirwa nemadzimai aya vakarwira nyaya dzegender equality, nyaya yekuenzaniswa kwemukana pakati pevarume nemadzimai. Izvi zvisati zvazadzikiswa, saka tinongoramba chiti zipave neempowerment yemadzimai, pave kuenzana kwemukana pakati pemadzimai nevarume vakomana nevasikana.
Saachigaro werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni vanoti mauto ari kupembererwa zvavo, asi mamwe acho ari kushandiswa kumbunyikidza kurova nekutyora kodzero dzevanhu munyika.
Tinongokurudzira kuti patiri kupinda muelection regore rinouya, mauto edu achengetedze runyararo, asi asatore nguva iyoyo kuti apindire mune zvinenge zvichiitika kunyanya-nyanya mucivilian life. Tinongokurudzira kuti vauto edu vasiyire basa iroro kumapurisa, kwete kuti ivo vapinde mustreet vachidzingirirana nemacivilian.
Mauto akapomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vanosvika 21 muna Nyamavhuvhu gore ra2018 naNdira 2019. Izvi zvichiri mundangariro dzevakawanda. Mhemberero dzanhasi dzapetwa nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto eZimbabwe neekuBotswana. Veruzhinji vanga vachitsikiriranawo pakugovewa kwechikafu chapiwa vauya kumabiko aya, vamwe vachiti vakawanda vauya nekuda kwekuti pane kudya kwemahara. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaudzawo Studio 7 kuti mauto anofanira kuremekedzwa, vachitiwo kumwe kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwaanopomerwa kunokonzerwa nevatungamiri venyika. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zuva ranhasi zuva rakakosha tichicherechedza nokuremekedza mashandiro avo kushandira nyika. Haisi nyore kupfeka uniform, haisi nyore kushandira nyika uchidzivirira nyika. Mumuviri chaimo munotova nemasoja amo, mukereke chaimo mune masoja amo. Saka isi tinoremekedza magamba edu aya ese, kubva vari kumusoro kusvika kuzasi, nemarenga avo ese, tichiremekedzawo basa ravakaita ravanoramba vachiita.
Ndeiripiri mungapa muenzaniso vachamisa?
Kuzvipira kwavo kuti nyika ienderere mberi, kuzvipira kwavo kuti Zimbabwe inge yakasimba uye inge yakachengetedzeka, kuzvipira kwavo kutiwo vagari vemuZimbabwe nezvizvarwa zvemuZimbabwe vasabatwa chibharo nemabhinya angabva kunze kwenyika kana kuti angangomuka kubva kumwewo. Saka tinoremekedza zvikuru basa remasoja. Munozviziva kuti masoja, mapurisa vekuCIA vasori kana vekumaprisons vanhu vakakosha zvikuru. Ndo bandiko redu rinotibatsira pakusumudzira kugara kwedu kwakanaka vari pamusoro pepolitics.
Munorevei apa, mungatsanangura?
Havasi vebato ara. Tinoona edu mamwe mapato angazama kuti masoja ndedu, mapurisa ndedu, asi vese masoja, mapurisa, CIO vanozviziya kuti vanoshandira nyika kwete bato. Saka tinoremekedza zvikuru chinhu ichochi, chiitiko ichochi, tichiti tinovakurudzira zvikuru kuru kuti nyika ifambe zvakanaka, nyika inga inorugare. Ini ndinonzwa ropa rangu richifamba kunyanya paya panoimbwa nemasoja edu kuti tinoda Zimbabwe neupfumi hwayo hose. Vana mai nana baba, ndimo mavari, sumuka Zimbabwe. Totaura kundevele sipunu iZimbabwe lengoto yayo yonke, vobaba lau mama, yine avanikazi vonoto elizwe. Pakama Zimbabwe, pakama. Kureva kuti takutaura zvenyika yedu nevhu rayo nemhuka dzayo nezvicherwa zvayo nepfuma yose tinozviremekedza nekuremekedza vabereki vedu, ndo zvinomirira mauto edu.
Asika vachamisa vamwe munyika umo vanombochema chema kuti mamwe mauto anopindira munyaya dzezvematongerwo enyika achityora kodzero dzevanhu. Takaona musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018 vamwe vanhu vakapfurwa mwararo, mauto achipomerwa mhosva yekupfuura vasina mhaka.
Hongu pane nyaya iyoyo yekuti munyika muno tinombova nematambudziko pano neapapa nemamwe maitirwo anoitwa haisi mhosva yemasoja mauto edu haisi mhosva yemapurisa dambudziko ndere vatungamiriri vematongerwo enyika ndo vanoenda vachinesa chepfu mukati memauto kuisa chepfu mukati memapurisa vachiita zvepolitics nokuda kumbonyikidza masoja edu anenge achiita basa rakanaka nemapurisa edu anenge achiita zvakanaka
zvii zvingaitwa kugadzirisa mamwe matambudziko ari kusangana nevanodzivirira nyika vavachamisa
mauto edu anoda kuti ange achigadziriswa kuti ange ari disciplined vari maresources ose kwete kuona musoja ari murori mupurisa ari murori ane bhutsu yakatsveyama pamwe ane bhutsu kana trouser rakatsemuka toda kuti vadye vachiguta well fed well paid asiwo vachiremekedza nyika vachitarisa kuti hapana kutarisa zvebato
asi vachamisa panofanira kunge paine ukama hwakaita sei pakati pevatungamiri nevanodzivirira nyika nekuti takambonzwa mamwe makore vamwe vachiti havasarute vatsvangirai mushakabvu nekuti havana kuenda kuhondo
isu patinotungamirira mutungamiriri anenge aripo ndiye anoremekedzwa nokuti vatungamiriri vanouya vachienda ndinogarotaura kuti vatungamiriri mabhareta anopfekwa achibviswa asi musoro ndohurumende haibvi ndoo vanhu vezimbabwe mutumbi hauibvi kana kuchinjwa unenge wotouraya saka hai vatungamiriri ushemadzoro hunorovadzanwa
mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 zvarwa zvekenya zvapinda musarudzo nhasi idzo dzinonzi noanoongorora sarudzo dzaitwa murunyararo kunyange hazvo dzanonoka kutanga mune mamwe matunhu nekuda kwedambudziko nemichina yekuvhotesa zvigaro zvanga zvichivhoterwa nhasi zvinoti chemutungamiri wenyika nhengo dzeparamende magavhuna pamwe nevatungamiri vematunhu musarudzo yemutungamiri wenyika makwikwi makuru anonzi ari pakati pemutevedzeri wemutungamiri wenyika wawilliam ruto nevakambove mutungamiri wehurumende varaila odinga ava vari kutsigirwa zvakanyanya nemutungamiri wenyika vauhuru kenyatta sarudzo dzemukenya idzi dzapawo mukana kuzvizvarwa zvekenya zviri kunze kwenyika kuti zvikwanise kuvhota kekutanga munhoroondo yenyika iyi zviri munyika dzazvigere vamwe vawaniswawo mukana wekuvhota kekutanga imhuri yevashona iri mukenya iyo yakawaniswa magwaro ekuti vave zvizvarwa zvenyika iyi vamiriri vemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanoongorora zvesarudzo muzimbabwe uye vemapato ezvematongerwo enyika varikowo kukinya uko vanga vachiongorora sarudzo idzi mumwe wevariko kukinya ndisa chigaro vezimbabwe election support network kana kuti zesni vaandrew makoni tavabata takatanga nekuvabvunza kuti sarudzo dzafamba sei mukenya
tiri muno mukinya tichiongorora sarudzo dziri kuitwa muno mukinya nhasi sarudzo idzi dziri kufamba zvakanaka takasvika kuno mazuva mashoma apfuura saka takatikongororawo zvakare kuti mabasa ari kubatwa nesangano rinoita nezvesarudzo muno akaita sei maonero edu ndeyekuti basa ravo vari kurifambisa zvakanaka vakakwanisa kutaurawo nemacitizens pachine nguva kuti vazive kuti sarudzo dzichange dzichifambiswa sei mumaredhiyo nemumaterevhizheni vachiita mademonstration kana tinonzi masimulation nekuti musi wesarudzo zvezvipi zvinenge zvichiitika saka basa rero takaona tichifamba zvakanaka takakwanisa kuonawo zvakare kuti vakwanisa kuti voting material idiployewe mumapolling station nenguva uyewozve patanga sarudzo makuseni na6 AM dzatangawo zvakanaka uyezve dzaperawo zvakanaka munzvimbo dzakasiyana siyana nokuti sarudzo dzinotangira 6 AM dzichipera na5 PM saka dzapera zvakanaka pari zvino pava negadziro rekuti poitwa kuverengwa kwemavhoti acho aikastwa nhasi iwavo
zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa riini
zvabuda musarudzo idzi zvichatanga buda ndofunga kubva mangwana ndinoona nekuwanda kwevanhu vavhota nhasi kuti kuverenga uku kunogona kutisvitsa kana pakati pousiku chaipo
toonawo kuti kekutanga mhuri yekinya iri kunze kwenyika yatingati mudhayasipora vakwanisa kunge vachivhota musarudzo iyi zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichi
Zvacho kwari taona vana vokukinya vari kunze kwenyika vari kudiaspora vachikwanisa kunge vachivhota. Ichi chinhu chakakosha zvakanyanya muAfrica, uyezve chinhu chatinokurudzawo kuti tatatana nesarudzo dzemunyika yeZimbabwe izvo zvatinoita gore rinouya, ZEC kana kuti Zimbabwe Electoral Commission ikwanisewo kukopa zvakanaka zviri kuitwawo nedzimwe nyika, kuitira kuti tiwanisewo mukana vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanodawo zvakuparticipatawo mune zvinenge zvichiitika munyika mukana wokuti vakwanise kunge vachivhota.
Zvii zvikuru zvamungati zvingadzidzwawo neZimbabwe kubva musarudzo idzi?
Zvingadzidzwa kubva musarudzo idzi, chokutanga kurongeka, uyezve veze kwachikwanisa kunge vachitaura kuruzhinji rweZimbabwe pachine nguva mafambisirwo anenge achitwa sarudzo. Mapolling stations anga anozivikanwa pachine nguva, kwete zvokuzoziva kuti polling station yangu wozoziva kuti polling station iyo kwasara mazuva mashoma shoma. Uyezve zvimwe zvingadzidzwa neZimbabwe zvokuti ngatidzidzei kushandisa mishina yemazuva ano kuitira kuti kuvhota kufambe nyore. Asi chimwe chikuru chandinoda kutaura ndecherunyararo rwataona, kuti hapana pataona panga parikuitwa mhirizhonga. Taona kuti vanhu vese vanga vari kufara kuti vavhote, uye vapedza kuvhota vazhinji vavo vakwanisa kudzokera kudzimba dzavo vakamirira kuti maresults aanaunzwe. Taonawo zvakare kuti mapurisa nemauto anga ari mudzimbo dzakawanda dzekuvhotera, uyezve vakanga vari kungochengetedza runyararo chete vasingapindire mune zvakanga zviri kuitika.
Sachigaro veZest nevaAndrew Makoni vari parunhare muNairobi, guta guru reKenya, neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa kushanya kuCongo neRwanda vhiki rino mushure mekushanyira South Africa neZuro, umo vakataura waro wenyika yavo wakanangana neAfrica. VaBlinken vakataura vari muPretoria neZuro kuti hurumende yavo inoda kudyidzana neAfrica pasina kutarisirana pasi. Asi gurukota rezvekudyidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika, amai Naledi Pando, vakashora mabatirwo anoitwa nyika dzemuAfrica neAmerica, vachiti nguva zhinji nyika idzi dzinotarisirwa pasi uye dzichimanikidzwa kuti dzitenderane nezvinenge zvaitwa neAmerica, zvakadai sehondo yeRussia neUkraine. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kutsigira Russia izvo zvinopokana neAmerica. Vachitaura padandemutande reTwitter, vaNiki Mangwana vehurumende yeZimbabwe vakati vanga vachibvumirana nemashoko aamai Pandwa vachiti inyaya inoitika kunguva dzose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvinofadza kuti vaBlinken vari kushanyira Africa sezvo zvichasimbaradza ukama hweAmerica nenyika idzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naDr Masocha nezvenyaya iyi.
Ndinoona sokuti zvinhu zvakanaka nokuti ukama hweAmerica neAfrica hwakabvira kare. Zvozoindirana nemari zhinji inopiwa nyika dzeAfrica neAmerica namabhizinesi akawandisa chaizvo eAmerica ari kuAfrica. Tikatarisa nyika yeSouth Africa chaiyo ine mabhizinesi eAmerica anodarika kuma500. Saka kuenda kwaSecretary Blinken ikoko kunosimbisa ukama pamwe chete nokurangaridzana kuti ukama hwedu chii chatinowana kubva kuAmerica, chii chatinowana kubva kuAfrica, nokuti pano kudyidzana kukuru kuripo pakati penyika yeAmerica nenyika dzeAfrica, zvinobvira kunyaya dzoufumi, zvinobvira kunyaya dzepolitics, zvinobvira kunyaya dzamamiriro okunze, zvekare kunyaya dzetechnology, zvekare kunyaya dzezvematerrorism.
Tombotaurisa mazwi akataurwa navaBlinken vari kuti ivo America inoda kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica, munoona seizvi?
Zvinhu zvakanaka kuti America inge ichidaro kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica, nokuti tinoona zvinoitwa neAmerica kuti inopa nyika dzokuAfrica mari dzakasiyana-siyana. Pasina kudyidzana ikoko kwenyika dzomuAfrica neAmerica, ufumi hwese hweAmerica neAfrica hahufambi zvakanaka. Pane zvakawanda zviri kuitika kuAfrica zvinenge zvichida ruoko rweAmerica ikoko, zvakawanda zvinoendera nezvirwere sechirwere cheCovid chakauya ichikwaidiwa mavhaksini, America ikabva yaisa mavhaksini ikoko, tokudyidzana ikoko. tinoona zvekare kuti kuno urombo kuAfrica kwakawanda, foreign aid inoiswa nenyika dzeAmerica yakawanda chaizvo. Tinoona zvekare kuti urombo ihwo kunoenderana kushayikwa kwamabasa. Makambani eAmerica anoinda kunoisa mabhizinesi avo muAfrica anenge achitogadzira mabasa ari kushayikwa muAfrica imomo.
Asi takazoonawo gurukota reimomo muSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nekunze kweSouth Africa vachitaura ivo kuti vanga vari kushorawo mamwe mabatirwo anoitwa nyika dzemuAfrica neAmerica. Munoona seizvi?
Hapana chakashata kushorana seshamwari, asi chinozoshata nechokuti isu kuAfrica tinogoshora. Tashora kudero hapana chatinozozviitira toga. Chii chatinozoita kuzvibatsira isu pachedu pasina kuti tozoenda zvitondopema kuAmerica iyai? Saka zvinoitika ndozvokuti munhu unenge achikupa maringa vechikwereti unenge
avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 vari kuColumbus kuOhio muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti Russia iri kurwisa mauto ayo zvakasimba mudunhu reDonetsk, ichishandisa mauto epasi neemuchadenga kurwisa makamba ayo emauto. Mauto eBritain ari kupomerawo Russia mhosva yekushandisa zvimbambaira mudunhu reDonbas, zvinonzi zvinogona kukonzera njodzi huru kuvanhuwo zvavo. Ukraine inoti iri kurwisa Russia mumadhorobha akawanda uye yamanikidza mauto eRussia kudududza mune mamwe. Zvichakadaro, weWorld Bank nehurumende yeAmerica vati vari kuwedzera rubatsiro rwuri kupiwa kuUkraine, World Bank ichiti ichabatsira munyaya dzezveutano. Mari dzevanhu dzemudyandigere nekubatsira vanhu vari kutambura nekuda kwehondo iyi uye mari iyi ichabva kuAmerica, bhanga iri richiona kuti yashandiswa zvakanaka. America inoti ichatumira zvimwe zvombo kuUkraine. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakavimbisa kubatsira dunhu reKentucky iro rakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Mafashamu aya akauraya vanhu makumi matatu nevasere ndokusiya vamwe vasina pekugara. VaBiden vakatiwo vanofunga kuti mutemo wavo uchangotambirwa wezvemamiriro ekunze uchabatsira. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzioni tarisiro yehurumende yekuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina zvine zviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6% ichibereka michero, dzichiti zvimingamupinyi zviri mumapoka ari kutarisirwa nehurumende kuti ndiwo achasimudza upfumi zvinogona kukanganisa tarisiro iyi. Vachitaura nezuro pazuva remhemberero dzezuva remagamba akafira nyika munguva yehondo yechimurenga, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzokorora zvakare tarisiro yakamboziviswa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube mwedzi wapera, pavakaparura urongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore yekuti upfumi hwenyika huchakura huchisimudzwa nemapoka anoti rezvicherwa, rekurima, rekuvaka pamwe nerekushanyirwa kwenyika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vanoti matambudziko ari kutarisana neupfumi hwenyika akawanda achiwedzerwawo nehondo iri pakati peUkraine neRussia zvinogona kuita kuti upfumi hwenyika hutadze kusvika pakatarisirwa kusvika panopera gore rino.
Angori maprojections anogona kusabudirira kana kuti anogona kubudirira. Vati nemuhondo yeRussia iri kwei neUkraine nokukwira kuri kuita zvunhu muno munyika medu, handifungi kuti tinokwanisa kuibata 4.6. Inogona kutotsikira zvachose kusvika kuma2.5 tichienda kumberi, nokuti goredu regore rino agriculture haina kumbira zvakanaka.
Dr. Mashakada vanoti chanyanya kukanganisa tarisiro yekukura kweupfumi hwenyika inyaya yekuti mapoka ari kutarisirwa kuti achasimudza upfumi ane matambudziko avowo. Mashoko aDr. Mashakada anotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, avanoti maonero avo ndeyekuti upfumi hwenyika huchatodzikira kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7% kusvika panopera gore rino.
Zvati tarisirei ine vimbo yakakura asihandioni tichizokwanisa kusvika pa4.6%. Ndicharangarira kuti gore richitanga tanga tatombonzi 5.5% ndoyadzorwa kuenda pa4.6%, asi maonero edu hapana zviri kuratidza kuti tiri kuswedera nepa4.6% ipapo. Saka maonero angu inini ndinofungidzirawo kuti pamwe kuma3.7% kuri kuti pane zvazosimuka.
Vakuchera vanoti zvakare zvimwe zvavanoona zvinokanganisa upfumi hwenyika, mamwe matanho nemimwe mitemo zvinodzikwa nehurumende ichifunga kuti iri kugadzirisa zvinhu, asi zvichitovhiringa kukura kweupfumi. Asi muzvinabhizimusi vari nhengo yeZANU PF mudunhu reHarare vaGilbert Muponda vanoti
urungu zviri kutaurwa nemukuru wenyika ndizvo chaizvo, nekuti takatarisa kumining ikoko tiri kuona kuti nyika icharamba ichisumukira masekta akawanda. Izvo zvinoreva kuti ikonomi yeZimbabwe inoramba ichienderera mberi, nekuti ikonomi yeZimbabwe yakakabatwa nekurima nezvekuchera. Izvozvi ndizvozvi zviri zviviri, zvikange zvichisumuka semasimukiro azviri kuita ikonomi inotogurwa even maybe ne5% kutodarika, nekuti tiri kuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zviri kufamba.
Saka zvingaitwa zvii kuti tarisiro dzehurumende dzibudirire mune remangwana? Vakuchera vanoti panofanirwa kugarwa pasi poiswa misoro pamwe chete, hurumende yosiyanawo netsika yekungozora dope vamwe vose panenge paramba kufamba zvainenge ichitarisira.
Kubva paFirst Republic tine vanhu vatinopfumira mhosva. Kana zvisiri zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, vanhu vemabhizinesi vanenge vasingakwanisi kuti vabatsire vana veZimbabwe nekuteerera zvokutaurwa nehurumende. Asi hatisati tanyatsogara pasi senyika kuti tionesane kuti matambudziko aya anobva kupi, uye kuti iyo hurumende pati zvayo iri kuitawo sei mukukonzera kwainenge ichiita kusagadzikana mupfumi. Hurumende kana ikamuka nhasi yoti tabvisa interest, mangwana yomuka yoti tadzosera interest, zvinhu zvinokanganisa upfumi. Saka panoda kuti paitwe chirwirangwe, paitwe muonera pamwe chuma chomuzvikuru, vanhu vagare pasi senyika, bhizinesi, hurumende, vanotenga vatengi, maconsumers.
Mazuva mashoma adarika takanzwa ZESA ichizivisa vemigodhi kuti vachange vachishayiswa magetsi nekuda kwedambudziko ratarisana nenyika rekushayikwa kwemagetsi anoikwanira. Kunyange hazvo hurumende ine urongwa hwekutenga magetsi kuZambia nekuMozambique, izvi harisati zvabudirira sezvo nyika idzi dziri kunzi dziri kuda kuti Zimbabwe itungamidze mari mberi. Ukuwo kuboka rekuvaka kune matambudzikowo ariko anosanganisira kurangwa mabasa kwevashandi vachida mihoro yakaringana. Saka tarisiro yehurumende ingabudirira sei? Ndipo paya panonzi nevakuru tinotenda maruva tadya chakata. Muchirongwa cheve chidiki cheThe Connection na 8pm tiri kutaura nevechidiki nezvezuva rekucherechedza mabasa emauto kana kuti Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne-7255 shortwave. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanokurudzira kubatana munyika pakupemberera zuva revanochengetedza nyika kana kuti Defense Forces Day. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kupindira kwevatungamiri venyika mukushanda kwemauto ndiko kunopa kuti vagume votyora kodzero dzevanhu. Zvizvarwa zveKenya zvinovhota musarudzo dzanzi nevanoongorora sarudzo dzaitwa murunyararo. Anokuonekai aine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 Ngcobakazi 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo phela basukuma bekhathe izikhali ngakho ke iwelfare yabo nezimbuli zabo iqhakatheke kakhulu xa sisibiyazi ngokwakha isizwe ngokuthi gcina siyisizwe esilokuthula.
UZulu weZimbabwe umanyene kunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wabezomvikela ele Defense Forces Day.
Ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela. Kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi.
Iningi likhala ngokuthi kulabanye osomabhizinisi abalokhe bekhuphula intengo yempahla ezitolo nanxa eyamafutha epetulo isehla. Izizalwane zeKenya zivotile namhlanje kukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcweti zithi osomabhizimusi uMnumzana Raila Odinga kanye loMnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uya kunanzelela ukubana kumele akhwezele amabutho iholo njalo athuthukise impilo yawo kanye lezinye zonke izisebenzi zakhe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga labezomvikela ele Defense Forces Day eNational Sports Stadium eHarare namhlanje, uMnangagwa uthe abebutho eZimbabwe badlala indima enkulu ekuvikeleni ilizwe ezintweni zeyalo ezitheni zalo. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukubana uhulumende awanakekele ngeholo eliphezulu njalo awakhele lezindlu zokuhlala. UMnangagwa ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ahlalisane ngokuthula njalo achiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngakolunye uhlangothi umkhokheli webandla eliphikisayo ele Coalition Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa laye wethule imbiko incoma abebutho njalo ewabuka ngokuvikela ilizwe. UJamisa uthe engangena embusweni uza kwezela abakubutho iholo njalo athuthukise impilo yabantu jikelele. Uphinde wathembise abebutho ukubana uzasebenza lawo kuhle nxa engaba ngumongameli welizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lunga lezano PF uMnumzana Mabutho Moyo. Waqala ngokumbuza ukuba uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Hayi, ngamazwi aqhakathekileyo, ngamazwi akhayo sibili, ngoba siyananzelela ukuthi uMnangagwa ngumongameli olalelayo ma kuthe kwaba nesikhalazo. Bakhalazile abantu abaningi kusizwe service kuqala ngawo amabutho asethenziswa ukuthi hayi iwelfare yabo izathi ikhangelwe bethole okunganeno, ngoba yibo abantu abathakathekileyo ngakhangela izinto eziphathelane nendaba zedefense yelizwe, i-peace elizweni. Yibo abantu bokuqala abayimentena i-peace, yibo abantu bokuqala esibananzelela kakhulu ukuthi uma kuthe waba lempi ukuthi iZimbabwe ihlaselwe, yibo phela abasukuma bekhathe izikhali. Ngakho-ke i-welfare yabo nezimbuli zabo iqakatheke kakhulu xa sisibiyazi ngokwakha isizwe ngokuthi gcina siyisizwe esilokuthula.
Amazwi kababa uMnangagwa ukuthi uZulu weZimbabwe kumele alondoloze ukuthula phambilini kokhetho aqakatheke okunganani.
Soke siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula nxa sikhangele nje esabelweni se-Afrika. Ngakho-ke kuukuthi ngesikhathi sikhangele ezokhetho kuba labantu abathaba kakhulu, uthole sebe-anawunsa ama-results angekho ofishali, abantu bethabele phezulu nezigcwale ezitaladeni begcine bedistroya la ma-buildings zokuthisa imota zabantu esakubona kwenzakale eHarare ngemva kokubana uNelson Chamisa lebandla lakhe bethe bona hhayi ama results awazibona bawinile kodwa ukhona umuntu osefuna ukubachila wonke kokhana akulunganga yikho okungamele sithi hayi abantu bazofunda ukulinda lama institutions aphiwe amandla aphiwe lokwenza ukuthi yibo ababambe zokhetho kuceleze izek yibo abantu abamele be announce ama results ama elections hathi zani uPF hathi CCC hathi loba yiphi ibandla lombangazwe so amazwi kamongameli ngamazwi ainspire lokho okwenzakala ngaphambilini ukuthi hayi bakithi sabona abantu beqhilwa beqanjelwa amanga kwaze kwaswelakala impilo zabantu kubulawana eziharare konke khonokuyana kufunakali ngakho-ke abantu abalandele umthetho nezinqumo zonke ezabeswayo uhulumende.
Bakhona abanye abathi amasotsha kabasawathembi ngemva kwesehlakalo sokhetho olwedluleyo lapha esabona amasotsha edubula khona ebulala abantu. Ngakho bakhona abanye abathi nxa kuyikuthi kulodlakela olungaba khona besabela ukuthi lungavela emasotsheni, ungathini ngalokho?
Yaphuma iMokhante Commission kwakhulunywa abantu bafakaza akula muntu owabulawa ngamasosha kulezigangi ezazidubula yikho wakhulunywa nangendaba ye-engile yombhobho ukuthi uhlamvu lwangena njani emuntwini amasosha angena esitaladeni ezochitha abantu bebethusela kodwa ngenxa yokuthi kulabantu ababenenjongo ababevele belayo kwenzakala lokho okwenzakalayo amasosha ezimbabwe adalelanga ukubulala abantu bezimbabwe amasosha ezimbabwe adalele ukuprotekta abantu bezimbabwe.
Ubaba Chamisa yena uthi wethule owakhe umbiko ebonga amabutho esithi hayi bayawahlonipha njalo bayawaqakathekisa njengebandla le-CCC njalo uthi ibenganqoba bangene embusweni labo bazathuthukisa impilo yamabutho wonke kanye lozulu nje weZimbabwe. Ungathini ngalawo manje?
Bekukhangelelelwe ukuthi ngemva kokubani uba uMnangagwa esekhulumile naye uzaba lokokuthi udaha lo uChamisa ngoba kumele naye atsho something because ngezepolitiki phela lezi izithembiso vele azipheli naye uzibone kuqakatheka ukuthi atsho lokho akuthileyo ngamazwi akhe asomazwani kodwa ngamazwi amahle naye vela kuloba nguphi umuntu weZimbabwe.
Lo-ke umnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-PF obekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Into yokuqala ikuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe ngitsho lamasosha lamapolisa akahoti lutho kuliqiniso ukuthi bayalamba yikho-ke thina sithi amasotsha lamasingu 7 kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imuli zabo zizesuthe ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe amabutho kawasiwo amabandla wemaphathi ngalokho afanele enze umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngesikhiwa professionally ngalokho thina e-CCC singake sakhomenta kaningi ngalokho okuthiwo ngubaba uMnangagwa upresident weZANU-PF nopresident welizwe ngoba sengumuntu okhampenayo sefuna ukuthi amapolisa namabutho nama-civil servants adle ithemba ngoba ngitsho le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilo ukwelo akula wapromisa abantu imisebenzi 2000 akuna yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali la masotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasotsha abe nethemba bamfake esikhundleni ngoba bathembise uludu lenyosi phambilini babone yize konke lokhu kuzadala i-unrest njengomuntu omdala katshela amasotsha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo 4.5 le kakula lutho olubambekayo engakhampeni ngamanga thina abe-CCC asikhampeni sifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi njani singena within 100 days amasotha amapholisa ama-civil servants labantu jibelele iholo labo liyabe selingcono lalokhu ukuhola imali yezigcini.
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa kukhetho olwedluleyo siyibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawathemba inamasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kube lalokho esikubone kukhetho olwedluleyo?
Inyoni ilomkhalelo yalo. UMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke esithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku, kukhanya ngani utshela abantu kube nodlame. Asisamthembi ngoba sithe ama-by-elections nama-elections adlulileyo, amasotsha abulala abantu eHarare mhlaka 1st August. Babethunywe ngubani njengoba laye evele ngaso president? Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha etiTungwiza eManyane, abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso.
Mnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC limusekhuluma lapho lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu baseZimbabwe bakhala ngokuthi kulabanye osomabhizimusi abalokhe bekhuphula intengo yempahla lokudla ezitolo lanxa eyamafutha ezimota isehla. Njalo lohulumende esithi abakwenzayo akukho emthethweni. Ukuze sicubungule lolu daba, usithandakile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Kunjalo nje ngoba even noma ubuka ngokwesimo sala eSouth Africa izinto zikhwele kakhulu, kodwa ke isizathu uzwe kuthiwe ipetrol, even nabagibeli imali abazikhokhayo emabhasini emathekisini ezitimeleni ikhwele kakhulu, kodwa ke uthola ukuthi nxa ngabe kukuthi amafutha intengo yawo isehla, asikuboni konke nje kuhambisana nentengo. Okutshengisela ukuthi ngeyinye indlela nxa ucwaninga lezi zinto ziphinde uma ifika lapha indlela eyiphathwa ngayo ingabi safana. Ngoba ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela. Kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi. Ngoba inkohlakalo ayenzeki kuhulumende kuphela, kodwa inkohlakalo ikhona nakubo somabhizinisi. Asithathe nje isibonelo esinye futhi singasisebenzisa kuze kube nodlakela olwaba khona eZimbabwe ngaloya nyaka, ngicabanga ngoku 2018. Lwathi uma lwenzeka 2018 or 2019 lapho nje. Lwathi uma lwenzeka wathola ukuthi eyitolo kwase kuthiwa vele impuphu ayisekho. Kodwa abantu bathi uma bengena ngaphakathi eyitolo ezinkulu o-food for less obani bani laba, wathola ukuthi impuphu yayikhona ibekiwe ngale engemuva. Ngoba into okwakulindiwe ngayo ukuthi ukuncithiswa kwayo into kumarket kube sokusiba indlela yokuthi kukhweze iprice. Lobuyana ububona futhi ukuthi kuyibugebengu obenziwa ngosomabhizinisi. Ezweni ke elifana neZimbabwe lapho izwe lingasalawuleki sekukwampunzi idlemini, izinto ezifana nalezi asoze ibe khona indlela yokuthi even noma yona uhulumende kubona lokhu kwenzeka angenele azame ukunqanda, ngoba uhulumeni nguye kasekho esimeni saseZimbabwe. Nguye kasekho ubugebengu bukahulumeni bungenele ezinkampanini zangasese. I-government ke ayizukuzilawula ke inkampani zangasese noma ingafaka into engumthetho thizeni, banakho ukuthi lowo mthetho bawenze ungasebenzi, babe nendlela zokugwema ukusebenza kwawo. ngoba vele inkohlakalo yokuqala iye yagxila kakhulu kuhulumeni obusayo. Uma ke ususiza phansi kubosomabhizinisi ubusuthola ukuthi izinto azizukwenzeka.
Lo ke ngumnumzana Senzo Nkomo, ingcwethi exubungula ezomnotho welizwe kanye lezombusazwe. Limuzwa ixoxa lapho ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Isizalwane zakwele Kenya zivotile namhlanje ukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcwethi ezicubungula ezokhetho zithi usomabhizimusi umnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Kodwa omunye lomunye engehluleka ukuthola amavoti edlula amashumi amahlanu ekhulwini i-50%, ukhetho lolu lungavama luphindwe njalo nge-run-up. Ezinye izizalwane zakwele Kenya ezihlala emazweni aphetsheya zibikwa zenelisele ukuvota. Ukuze sizwe okuningi ukwenzakala kwele Kenya, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Amandla Nkomo, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe.
Kwezinye indawo ama-polling station akhanya avule ekuseni sibili ngo-6 ngoba even one of the deputy presidential candidates uvote ngo-6 ekuseni. The current deputy president ongumunye oncintisa isikhundla sokuba ngumongameli layo uvote ekuseni kakhulu. Kukhanya hayi abantu bazimisela ukuvota, lanxa nje kusiba le ndawo lapha ngani kuba lo hlupho ekuthini i-electoral and boundaries commission kulezinye indawo lapha baphazamise khona. As a result, iMombasa county, I think le Kakamega, bagcine bemisa ukhetho lwabo governor bazavotela ezinye izikhundla ngaphandle kokhetho lwabo governor ngoba kube lo hlupho kuma election materials. And then sengisizwa ngani kuthiwa kule 2 of ama parliamentary races lawo amisiweyo ngoba bekuthunyezwe ama polling materials angaqondanga. Kodwa hayi, ngaphandle kwalokho khanya ukhetho luqhubeka kuhle.
Ngokubona kwakho njengomuntu ohlala khona ngapho kwele Kenya, ungathi zindala zombili yini umnumzana Odinga lomnumzana Ruto, kumbe hayi bakhona labanye labo abazisondeza eduze? Libona abantu bethakazelela bani kakhulu?
Ye, eqinisweni nxa uthi yananzelela abancintisa ukuba ngumongameli bane, kodwa eqinisweni lolukhetho nje luzaba phakathi kuka former prime minister uRaila Odinga lo current deputy president uWilliam Ruto. Yikho nje esibona ngani umncintiswano ulapho nxa thina sibuka siseceleni. Indlela abantu ababathakazelele ngayo besiyavota bobabili endaweni zabo ezihlukileyo, hayi, kukhanya ngani yikho lapho kungujiki lobhanqa khona, sazo ukuthi induku loxa kuxaka kuyawela ngapi.
Ungathini ngendlela inhlelo zokhetho eziqhutshwa ngayo khona ngapho kwele Kenya? Siyasibone kwele Zimbabwe amabandla aphikisayo ekhonon esithi awaphiwa amathuba afanayo lebandla elibusayo. Khona ngapho-ke kunjani njalo kulodlakela yini?
Ye, nxa uthi uyaqhathanisa le ndlela thina esijayele ukuba lokhetho ngayo kwelakithi, hayi, kwehlukile kakhulu. Into enhle lapha eKenya ikuthi ikakhulu ekusakazeni kule nhlanganiso eziningi ezisakazayo, and zona bengibona ngani ziyazama sibili ukuthi inhlangothi zombili ikakhulu laba esithi babahamba phambili bathole isikhathi esilinganayo. Kodwa nje ungathi uyananzelela bobabili nje bebeloke besiba lama-complaint kumbe insolo abazilethayo. And kubangwa ukuthi ngoba amaphathi womabili ayiwona ncintisayo lonyaka, ngamaphathi akade engekho before. Lapha eKenya basebenzisa ama-coalition parties, so zathola ukuthi ibandla libusa iJubilee ngalila candidate kukhetho this time kodwa lukukoalition elodinga phakathi and then u current deputy president uRuto wavule yakhe iparty okuthiwa UDA laye waqoqa amanye amaparties baba yiKenya Kwanza yicoalition party engani yancintisa so bobabili ke bebesiba lensolo ayikakhulu ngendlela independent electoral and boundaries commissions esebenza ngayo kuye kwaliwa for example kubanga ukuthi is there going to be an electronic register kumbe a printed register kuma polling stations kuloyo kudonselwana ngakhona lokho even la namhlanje into engani yahlupa and then khonoko nje ukuthi IEBC iphazamise ukhetho endaweni eziningi ngokungahambisi equipment epheleleyo kumbe ama electoral materials aqondileyo okungafani lakithi ukuthi bekungela candidate evinjiweyo ukuthi ingakampeni lapha bobabili bebe sabalalilizwe lonke akulandawo abangayithintanga bobabili besamukelwa ngabantu
Logo ya mnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Kenya. Limuzwe ixoxa lapho lo Standekile Mhlanga owe Studio 7 eseNairobi khona ngale ngase Kenya. Udaba lokuthi amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ayala ukweyamela icele empini yele-Russia lele-Ukraine lokhu kuludaba egudwini. Osokwenze unobhala ubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken ethekelele amazwe amathathu angezansi ezwekazi le-Afrika abalisa i-South Africa, Congo le-Rwanda. Ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi leli ukuthi asekele umbono wamazwe athuthukileyo angentshonalanga ukusola ele Russia ngokuhlasela eliwenze kwele Ukraine. Emhlanganweni lo munye wakhe wele South Africa uNaledi Panda izolo uPanda ubikwa esole ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande We Studio 7 uxoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcithi ecubumula ezombusazwe.
IRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni sibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukusho ukuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa ziyawulimaza nomnotho wasekhaya izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakuma budget emazwe abo so ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsizi uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalithola usizo olwanele emazweni asentshonala kungasiza kakhulu uPutin kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia uminister wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrica uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ezikhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ubese senayo ezweni lakhe kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singakanani
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcithi ecubungula ezombusazwe limuzwe ekhuluma lapho le Studio 7 ese South Africa. Ku live talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngelanga le Defense Forces Day elinanzwe namhlanje ukuthi lichoni kibo. Abanye osomabhizimusi besifazana abaseZimbabwe bathi ngalezi nsuku soke sibangcono ukusebenzela emaphandleni kulasemadolobheni. Bethi ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 bebehamba besiya emazweni ukuyathenga impahla lokuthengisa ekhaya. Besiya emazweni afana labomakhelwane kwele-South Africa, Botswana, kubo-Dubai lamanye amazwe. Kodwa ngesikhathi se-COVID konke lokhu kwahle kwaphambaniseka, ngakho-ke sebaqalisa ukudingisisa ukuthi bengaziphilisa ngandlela bani. Basebebona ukubana ukuzilimela ukudla emaphandleni lokufuya yikho okungabanceda. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye wabosomabhizimusi abebephila ngokuthenga bethengisa kwamanye amazwe owazibona eseswele okokuzinakekela nge-COVID. Unkosazana Duduzile Nkomazana uhlala koBulawayo kodwa sowasungula inhlelo zokuzinakekela emaphandleni.
Ngidabuka eLupane, seLupanda. Ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya koBulawayo sengisize college uzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda ecollege wawuthola umsebenzi na?
Ngithe loba ngifundile loba ule course eZimbabwe lapha impilo yeZimbabwe inzima. Impilo yeZimbabwe ayichiphanga, ayifuna uqine. Ngoba umsebenzi ungazo ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele la ubone ukuthi ungaphila njani, wabamba njani. Kuthe sokunjalo ke sembonto umsebenzi awutholakale ngazamazama la ngaqala ukuwoda ngigijima siya kubo Botswana, ngisiya kubo South Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho, ngibamba lapha lalapha. Khona hayi nxa kade ugijima bekungayali, kuyaphuma okuphumayo, uyadobha. Ngidobhile sibili ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami, ngithenge lokhu lalokho, ngazama lami ku-investor.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi. Kungasaphambeki eDubai, kubo-South Africa, laseBotswana, lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back, ngesikhathi se-COVID, ngathola indawo emakhaya. Hhayi kuseduze lapha nje emadobho. Ngafaka lami umuzi, bese ngendile ngithethwe, sengithethwe. Kodwa loba ngilo munye wami engiphila laye, ngilo mkami, angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena benguye ongipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi, sesiyenzile sagebha umgodi, safaka ama-projects awehotshi, le nkukhu, le mbuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya bese sitshintsha sesifaka ama-boa goats. Iwotshi, hhayi, iwotshi sesiqalile vele, sesiphakathi, siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje lelakho ukuhlangana lenkinga, nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Sila ma-challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka iwe imali. Sithe sisaza umuntu esabambabamba lapha lalapha, imali besingayiseli, besingagcina imali, besithenga ama-assets eyinye umuntu eyokudla. Manje kathe sisokumele umuntu ayenze ama-projects ona lawa ukuthi wenza awakhulise akhule, kusuka kube nzima ngoba imali yabongalayo. So kusithi nga u-government kwezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi uthi uyazama ukucela uzobethi bafuna amaphepha, thina amaphepha ezindawo akakalungi, silokho siphakathi silungisa. So ugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi wabungakabili amaphepha endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala emi. Kunje kathi senzama ukungezelela izibaya ze-watch, kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntobhe sinye ngifake, ntobhe sinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithole amanzi, sagebha imgodi yaziyaba mabili. Sesehluleka ukuthi sokuqala sehluleka ukuthola amanzi. Owesibili sawathola kodwa amanzi angikhona malutshwane. So ugcina kusifisele emuva ekulimeni. Sike sazama ukulima, safaka odelele. Sasibathengisa silibe ngene emashopu khona pha kubo-Choppies, kubo-Paddies singenisa idelele. Sugar beans sike sabalazo sazingenisa.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.